Zvinhu zvanga zvasvika pakaoma pachipatara ichi izvo zvange zvavakumanikidza vamwe vanhu kuti vatore hama dzavo vachinodzirapisa kuna nachiremba vakazvimiririra. Muzvaritariro chinogwenya ava vanogara naamai vavo mumusha unogara veruzhinji wechikonohono vaudza Studio 7 nhasi masikati kuti amai vavo vakadimurwa gumbo neziro nachiremba wavakatora kubva kuHarare uyo vakabhadhara madhora ekuAmerica mazana mana. Muzvari chinogwenya vati amai vavo vakanonokerwa kurapwa sezvo vari murwere weshuga izvo zvakazokonzera kuti vadimurwe gumbo.
Munzwa wakabaya but she's diabetic saka rakatanga kugurowa manje richidaro ichida ndokuzovaunza kuchipatara kuti vaudzatendwa from date 2 musi wa 2 havana kuatendwa, musi wa 3 havana kuatendwa, 4 kusvika tatozoenda kwaspecialist nekubhadhara specialist $400 kuti akwanise kubva kuHarare auyozoatenda and is from Harare.
Muzvari chinogwenya vati vakaisa amai vavo muwadhi yakatsaurwa iyo vati inodhura sezvo vari kubhadhara madhora $30 ekuAmerica pazuva.
Inongodhura but with the love we have for my mother ndo zvakaita kuti tidaro. Now we are paying $30 a day. $30 it could go for a week.
Mumwe mugari amai Cleopatra Tsomondo vaudza Studio 7 nhasi masikati kuti vakaburisa murume wavo muchipatara chemuchinhoi nekuti ainge asingarapwe zvakakwana.
$30 takaenda kutown nokuti vakatanga vanyorwa kunzinga vainonotora exere musoro munhu mukati akati munotsvaga transport yenyu kana maredi meta sei notiudza kuti taredi tokupasa murwere mabuda naye minotora exere yemunomwe yakafa nokuti atsvaga transport ndivaudza kuti taredi ndivatwa murwere wedu ndivabuda naye panze ndivatenda naye kutaundi.
Amai Tsomondo vati mari yavari kubhadhara chiremba akazvimirira nemishonga yakawanda zvikuru.
Vakanzi anofanira kutorwa exere yemusana nekuenda kumaexcise vakasiya vabhadhara mano $130 kuti azowanikwa futi nadokta kuti musoro wacho chikonzesa chivere manje chasara muri
mumwe murwere adzoserwa kumba nhasi vaEric Madzimba Muto vati vadzoserwa kumba vachinzi pachipatara hapana vana chiremba.
Varikutoma chiremba hapana vananganzwa yazokutorawo mishonga yavo yavagara vayachitora pamwedzi pamwedzi ndivari kukwanisa kutorwa temperature nekutorwa BP chete.
Mukuru webazi rezveutano mudunhu remashonal and west Dr. Wenceslas Nyamayaro vati chipatara chemuchinhoi chakaremerwa zvakanyanya sezvo varwere vematunhu madiki vachiendeswa pachipatara ichi. Mukuru wechipatara chemuchinhoi Dr. Colette Mawire vatiwo madhokotera anga asati ave pabasa panguva yashanyirwa chipatara ichi neStudio 7. Vanhu vakawanda vari kutarisira kuti vanachiremba vachadzokera pamabasa avo nechimbi chimbi zvichitevera kumiswa kwaitwa kuramwa mabasa uku nesangano ravo reZimbabwe Hospital Doctors Association. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.